Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24, 2024. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mushanyi wekuCzech Republic ange ari munyika akasungwa akachenurwa nedare aburitswa muusungwa nhasi gweta rake richiti
pamutemo ndichodzidzisa pandinoita. Kana mhanzi haana mhaka nematare uye dzidza rake risina zvipomerwa uye asine nguva kugara muno muZimbabwe, waifanira kundobudisiwa oenderera mberi semushanyi.
Vanoweza Matombo vanoti zvinhu hazvisi kunyatsofamba zvakanaka mubasa iri nechikonzero chekuti
maketi iri kufladwa neyo nezvinhu zvakagofananafanana, especially vanonyanya kukanganisika ndivo vachiri kutanga vanenge vasati vane mazita kuti kusumuka kwavo kwaakutonetsa.
Ko, Dynamos yabudirira here kuenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup? Tichakupai nhau dzose idzi muchirongwa chino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mushanyi anobva kuCzech Republic, Lukas Slavik, akasungwa mukutanga kwemwedzi uno achipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika aburitswa zvine chisimba munyika nhasi nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Slavik akasungwa mushure mekutora vhidhiyo uye kutorawo vanhu vari parufu achiti muZimbabwe muri kunetsa mvura nemagetsi. Mapurisa akabva amupomera mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Asi Major Street Isaac Chikura neZuro vakati haana mhosva yaakanga apara. Hatinokwanisa kunzwa kubva kuvakuru vezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika sezvo nhare dzanga dzisiri kudayirwa kumahofisi avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta raSlavik anovawo nengo iye sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKnowledge Mabvure.
Panosungwa munhu watinati muforoma muZimbabwe akaitiwa mustokisi anopiwa mavarandi maviri, varandi hwani rinenge richibva kukoti, varandi number 2 redetention rinobva kuimmigration. Veimmigration vanenge vachiti ndivo vanenge vari varidzi vemusungwa uyoyo nekuti ndo vanoona nezvevanhu vanopinda munyika vasiri zvabva zvemune muZimbabwe. Kara paakasungwa wakapiwa mavarandi redetention maviri, apiwa madetention maviri saakabva wanga asina mhaka. Vekudare vakapiwa varandi redetention yavo kana kukansela vachishandisa kuishuwa rinonzi varandi of lead kana varandi of liberation kuti aakutendedza kubuda mujere, asi haana kuzokwanisa kubuda mujere musi iwoyo.
Nechikonzero chei?
Nekuti pakanga pane varandi reimmigration. Saka vekuimmigration vakazotiwo isusu hatichakwanisi kuti tibvise detention order redu yatakaita, asi hatinokwanisa kuita ndechekuti munouya netiketi munoratidza kuti tinoda kuti abude achiende kuCzech Republic. Vachibva taita naro nezuro manheru kuna 8 tikandovakwira vakasvidzobva vatiwo kuti vanopedza purosesi yavo nhasi makuteni na8. Patasvikawo makuteni na8 tavana vapedza purosesi yavo tikaenda navo kumasvingo remanzi kuko kwavandosvika kuvakapiwa musungwa vakati musungwa tavakuchinda naye kuHarare International Airport.
Vekumuzinda weCzech Republic vanga varipowo here panga pachiitwa izvi?
wekumujinga weche Republic kuna pana deputy ambassador wavo na umu wawai famba nani Mr. David wakata naku uya mtuwe bila application yuko high court waka uya mtuwe waka tuwa pshawo yake wakanda waripo kwa kubamu tuwa tuwa pshawo kusikartari maasi wanda warimu na shingo njiwa wapenda waka eskota na mimota ye immigration
nguwa yake kuti abude Mzimbabwe yanga ya kwana ereka na uti azo ita shukuma nikizu kwa ubuda
nguwa yake kuti abude Mzimbabwe tingati yanga ya kwa kwana na kuti wanga ane viva rasu wanakufana kufira mtu wafu mtu edika na nakangani saka zmuru watu wanga sati wa kwana nguwa yake
saka chiko nzero cheicha abude kwa munyika
saka tituwa na immigration uwe immigration wanatara mtu uwe wane Mzimba edifika na wakafundi zirago dipangu munhu anga ari muMzimbabwe ane zvimwe zvaakaita zvinoenderana nemitemo yavo immigration vane masimba ekuti hatiadi kunge tichizozviona achifamba mumastreet eZimbabwe ndosakei vatoda kumbomudiya ava paairport tatomudiya ava mudhedhe tinoshuva kuti haachazvidzora kuno muZimbabwe
asika zvinozofamba sei ipapo advocate kana munhu anzi nematare haana chaakakanganisa
pamutemo dzekudzisa pandinoita kana munhu anzi haana mhaka nematare uye zviza rake risina zvipomedza uye asine nguva kugara muno muZimbabwe waifanira kundobudisiwa oenderera mberi semushanyi kusvika magezi ake akatarwa akwani
ko panga paine mumwe murume wekuuganda nyaya yake iri kufambawo sei
kutongwa kwenyaya yake kwakaitwa chasara ijudgment itatuwa musi wemande muvhuro watakatarisa unozvi
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKnowledge Mabvure vachitaura vari parunare kumasvingo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vanorarama nekuveza matombo sezvo basa radzikira zvakanyanya. Ko chii chiri kupa kuti zvinhu zviome mubasa raimbonza mari yakawanda munyika? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Kusamira zvakanaka kweupfumi, kuwandisa kwevanhu vave kuita basa iri uye kupararira kwakaita chirwere cheCOVID-19 kwakapa kuti munyika muye vashanyi vashoma, izvo zvinonzi nevamwe zvapa kuti zvinhu zvigwadame munyaya dzekuvezwa kwematombo. Shasha ine mukurumbira pasi rose pakuvezwa kwematombo, Dominic Benura anoti
ndane makore anoraudzira makumi mana ndichiita zvekuveza matombo ende ndakaita rombo rakanaka nekuti patikatanga kuveza isusu tengesera vacho vengova nechido chokuzviita basa racho nokukurudzirawo vangangova nezvipo zvacho. Asi zvinezvi taane vanhu vakawanda vari kuveza nevari kutitengesera vacho vari kutsvaga mari kwete kusimudzira mabasa aya.
Aenderawo mberi achiti mamwe matambudziko avari kusangana nawo anosanganisira
maketi iri kufuladwa neyo nezvinhu zvakangofananafanana especially vanonyanya kukanganisika ndo vachiri kutanga vanenge vasati vane mazita kuti kusumuka kwavo kwakutonetsa.
Benura anogara akasimudza mureza wenyika sezvo zvivezwa zvake zvichiratidzwa kuAmerica kunzvimbo dzakaita seValley Arts, kuNew Jersey, kuNew York Museum of Modern Art, Chicago Field Museum of Natural History, Indianapolis Museum of Arts, kuGeorgia uye kuBritish Museum nekunyika dzakaita seGermany, Italy neAustralia. Mumwe wanoveza matombo patengenenge mudunhu reGuruve Mashonaland Central Province vaAgripa Tiregu anoti panguva ino zvinhu zvakaoma, zvinhu zvave kunetsa kuti vawane mari yekutenga zvavanoshandisa.
Matuza tinoshandisa anobva kune dzimwe nyika awanike munyika yeZimbabwe anoshupa.
VaTimothy Gwaravaza vanovezawo matombo pachitungweza Art Center vanoti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kwakadzosera nyika kumashure.
Before COVID, business was okay. My foreigners, they would flock into Chitungweza Art Center, see the place, vachitenga ma sculptures. Then post-COVID, business varatochinja. Now vanhu vakudila online. So most of the artists wana unyanyo inda kuchikoro zonda.
Imwe shasha yekuveza matombo, Lazarus Takawira, akashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, Benura anokurudzirawo vari muchikamu ichi kuti vasunge dzisimbe.
Bati kunavo vane chido chacho nezvipo ndinovakurudzira kuti varambe vachishingira vachingoita zvinhu zvinobva mavari.
Mukuru we National Arts Council of Zimbabwe, Vana Polonyani, vanoti vanoita zvekuveza matombo, vane mukana mukuru wekubudirira munyika nekunze.
Isusu basa redu manje zvatakuita nderekuti tivaburitse kuti vazikanwewo, vakwanise kuti basa ravo rifarirwewo nevakawanda.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigi Samwanda, vanoti hurumende inokoshesa vanoita zvekuveza matombo, vakati vanobatsira zvikuru pakushambadzira tsika nemagariro edu kuburikidza nezvivezwa zvavo.
Zita redu rinotora renyika rinobva pamatombo. Saka zvinoratidza kuti tinogara matombo, tiri vanhu vematombo. Saka takanzwisisa kuti kana tikaribata dombo mune chinobuda mo, mamutsa mhuka, mamutsa munhu, zvakangowanda zvakasiyana siyana zvinobuda imo semufananidzo inoonekwa nevanhu. Zvinotipowo futi kuti vanhu vade kuuya kuzonone mhaka yechinzi Zimbabwe. Nokuti vanoona matombo kwese kwese kwavanoenda akavezwa nevanhu muZimbabwe.
Kuvezwa kwematombo munyika kwakatanga kare kare. Mushure memakore ekuma 13th century, masvingo eGreat Zimbabwe asati avepo. Kuratidza kukurumbira kwekuvezwa kwematombo, makore aya matongo akawanda anosanganisira Kami nechisvingo achiri kuwanikwa zvivezwa zvakawanda zvaigadzirwa nematombo. Vamwe vakabudirira mukuveza matombo munyika vanosanganisira mushakabvu Nicholas Mukomberanwa pamwe nemushakabvu Colin Madamombe. Zvivezwa zvematombo zvinonzi zvine mari yakawanda kana zvichitengeswa kunze kwenyika dzakaita seEurope, America neAustralia. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matatu nevatatu vanonzi vafa muGaza nhasi mushure mekunge vabhombwa nendege dzeIsrael. Izvi zviri kuitika hazvo kunyangwe America nedzimwe nyika dzakaita seQatar neEgypt dziri kuedza kuti paite nhaurirano yekumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Hondo yakatanga musi wa7 gumi guru gore rapera, apo Hamas yakarwisa Israel ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1200. Asi vanoona nezveutano muGaza vanoti Israel yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 muGaza, kunyanya madzimai nevana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Hurukuro dzange dzichitungamirwa neAmerica pakati pezvikwata zviviri zvemauto zviri kurwisana muSudan dzinonzi hadzinadzo kupedza hondo kusvika pari zvino, asi patenderanwa kuti vanhu vemuSudan vakwanise kuti vapiwe chikafu. Sangano rinoona nezvechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti vanhu vemuSudan vanoda kusvika zviuru gumi nezviviri vane nzara. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashingtoni. nasi tishange tiri kutarisa zviri kubuda iko kuno ku America uko amai Kamala Harris ve Democratic Party vakawanikwa ivo vachitambira kusarudzwa kwavo semutungamiri webato iri vachange vari kutatsurana nava Donald Trump ve Republican Party musarudzo dzichaitwa imo muno muAmerica kupera kwegore. Tichange tiri kunzwa kubva kune varwiri vekodzero dzemadzimai uye nezevanasikana kuti vanoona sei kusarudzwa kwaamai Kamala Harris vachange ivo vari mudzimai wechitema wekutanga kunge vachipinda pachinzvimbo ichi chekumirira Democratic Party mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeUnited States of America. Tichatanga nekunzwa kubva kumurwiri wekodzero dzemadzimai ane mukurumbira achitipawo pfungwa dzake.
Zita rangu ndinzi Justina Mukoko, ndiri mutungamiri weJustina Mukoko Foundation. Mashoko ekunzwa kuti Kamala Harris akukwikwidza mashoko anoti pamanyukunyuku sevanhukadzi, uyezve ndinovimba kuti mashoko nedano richakurudzira vana vasikana vechidiki kuti vaone kuti zvinogona kuitika kuti munhukadzi atungamire nyika isingori nyika chete asi dzimwe dzenyika dzinonzi dzihombe.
Tinotenda muzvare Justina Mukoko nepfungwa dzenyu. Amai Lucy Ndongwe Chikowero, mumwe murwiri wekodzero dzemadzimai nevanasikana vanoshanda imo muno muAmerica, vanoti
izvi zvakakoshera vana sikana zvakare vari vatinoti people of color kuti vange vachizviona. Panotaurwa paya pachinzi representation matters, ndo zvacho zvazvinoreva kuti aiwa kuvana vana vechidiki nyangwe vana vanozvarirwa muova vaine vabereki vanobva kune dzimwe nyika, the sky is just the limit. Munogona kungovawo zvimurumurezuva mutungamiri wenyika. Tinoziva kuti havasati vasvika pachigaro chekuva mutungamiri wenyika. Chigaro chikuru chavakabata icho chekuva vice president chakakoshera vana kuti chakava inspire. Tinoziva zvakare kuti haasi mudzimai wekutanga anominatwa kuti amhanyire bato reDemocratic Party irori. Previous election pakambenge paina mai Clinton, but iko zvino ivo vari kumhanya zvakatokoshera kunyanya-nyanya vanhu vemamwe marudzi asi vari maAmericans, kuti zvinovapawo hope yekuti ndinogona kuva chero munhu. Saka zvinhu zvakakoshera vana nevanasikana.
Tinotenda mai Lucy Ndongwe Chikowero, mumwe murwiri wekodzero dzemadzimai ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Priscilla Nyati, anotipawo pfungwa dzake.
Haana kuti uyu murume, haana kuti uyu mukadzi. Chinodiwa kuziva kuti nyika yandiri ine vanhu vandichatungamira. Izvi zvinokwezva mwoyo neruchiva kuvanasikana vari kukura mazuva ano, kuona kuti America neukuru hwayo hukuru munyaya dzeupfumi chaihwo hwenyika nematongerwo enyika zvakatosiyana, zvokuti tiri kuno tinogora kutya kuti ina handingazvikwanisi. Asi amai Kamala Harris vaita chinhu chakanaka chisingagonekwe nevazhinji vanotyira kure, ende ndiri kutenda nekuti vane rutsigiro rwakakwana kubva kune maDemocrats.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri.
Mm. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rakaziviswa nechipiri svondo rino negurukota rezvekurima vaAnxious Masuka rekurambidza kucherwa kwezvicherwa munzizi inganzi Riverbed Mining. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nenharaunda reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoti nedanho ratorwa nehurumende iri.
Tatokatyamaraona zvone kuti chinhu chavakazivisa muna 2020 muna October vachitaura kuti Riverbed Mining yabaniwa muZimbabwe. Vakadzokorera zvekare muna 2021 muna January kuti hapana chashanduka, Riverbed Mining is banned. Saka iko zvinezvi vakuita sekuti chinhu chitsva zvinova zviri kutikatyamadza.
Asi chii chiri kuita kuti pasatevedzerwa mashoko iwaya kubva zvatanga kuziviswa nehurumende?
Zvinoonesawo zvekare kuti zvatakambotaura muna 2020 kuti cabinet decision hausi mutemo, inguri announcement. Chinotonga nyika mutemo. Saka decision iyoyo yaifanira kuti vaamende either Mines and Minerals Act kana kuti EMA Act. Zvova pamutemo, hakuna gweta rinokwanisa kuenda kumatare edzimhosva richinyunyuta kuti pane vari kuchera murwizi vachipikisana necabinet decision. Magweta vanoshandisa mutemo. Saka handisi kuziva kuti chiri kunyanya kunetsa chii.
Asika vamagohu, tinoona kuti mhuri dzakawanda zvikuru munguva ino yenzara dziri kurarama nekuchera zvicherwa munzizi. Hazvizoomesera vakawanda here izvi?
Vanhu vanorarama zvakanaka chaizvo. Mining iri kutoparadza nyika ende iri kupedzera vanhu nguva. Mining yakafanana nebetting yekuti munhu anobuditsa mari iri muhomwe woenda kunobheta achivimba kuti achawana something kudarika chaabheta nacho. Asi vazhinji vanobvapo vakatsamwa nekuti hapana chavanenge vabuda nacho.
Saka vanhu vangararama sei?
Zimbabwe inyika ine ivhu reagriculture rekuti kana vanhu vakanyatsa kufokasa paagriculture vazhinji vanorarama vanowana pundutso uye vasingakanganisi nharaunda dzavanogara. Panewo zvimwe zvinogona kuitwa nehurumende, mabasa akasiyana siyana akaita sekupfuya huku nezvimwe craft zvinokwanisa kuitwa nevanhu zvichienderana nekuti nzvimbo yavagere ine mikana yakaita sei. Asi nyaya yekuti tichakwanisa kuita mine ourselves out of poverty manyepo, ndosaka muri kuona kuti kubva zvakatanga nyaya dzemarange diamonds pekuti government effort yese yanga yakwa marange, iko zvinezvi iri kulithium kumamwe maminerals. Nyika haina mari iri kunyatsa kutenderera zvine musoro. Mari iyoyo inenge ichienda muhomwe dzevanhu vashoma.
Iko kucherwa kwemunzizi zvicherwa kuri kukanganisawo zvakadii nzizi nenharaunda?
Nzizi dzedu iko zvinezvi dzine alluvial gold angova madhaka. Mining yacho inenge ichiitwa nemakorokoza iwavo, kotiwo machina vari kuchera. Ukaenda kumanikaland muchitarisa Mutare River vakaundonga rwizi irworwo. Darika kunzvimbo dzinonzi Premier richinodira munaodzi, kune machina ari kushanda munaodzi imomo murwizi chaimo. Mukachidzika kuzasi uko munozoona kuti rwizi runenge rwakatsvuka riri red nekuda kwealluvial soil. Odzi River inenge yakutoita siltation. Odzi inonodirawo muna Save. Yeti mukadzika muna odzi imomo muenda kuna Save, munoona kuti mune mairrigation, mune magadheni evanhu kumativi ese erwizi. Havachakwanisi kuita zvavaisimboita. Kotiwo zvekare tichitarisa nyaya yebiodiversity chaiyo, miti yedu, mhuka dzesango dziri kuparara nekuda kweriverbed mining. Fish hatuchina, nezvimwe zvipuka zviri kufa. Asi zvipuka izvozvo ipati yeecosystem. Zvese izvozvo zviri kusiya nyika yedu yakanganisika zvakanyanya.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ane mufaro njini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anotarisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika dzemuMiddle East kanova kechipfumbamwe vachiita izvi kubva musi wa7 Gumiguru. Vachitaura nevatori venhau kuTel Aviv pamusangano nemutungamiri wenyika yeIsrael vaIsaac Herzog, vaBlinken vakati nguva ino yakakosha uye ndiwo unogona kunge uri iwo chete mukana wekuburitsa muusungwa vanhu vakatapwa nechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru. VaBlinken vakati senhumwa yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vainge vachifamba neshoko rekuti paitwe chibvumirano chekumisa hondo nechimbi-chimbi. Vakati yave nguva yekuona kuti pasave nemunhu anokanganisa nhaurirano zvinozoita kuti hondo irambe ichienderera mberi. Vakatiwo hondo iyi inogona kupararira kune dzimwe nyika mudunhu reMiddle East. VaBlinken vakatendawo kuti nguva yakaoma kuIsrael sezvo iri kutya kuti inogona kurwiswa neIran nechikwata cheHezbollah chekuLebanon. VeIran neHezbollah vari kutyisidzira Israel vachiti vanogona kuirwisa vachiipomera mhosva yekuuraya vatungamiri vechikwata cheHezbollah uye mutungamiri wechikwata cheHamas. Nekuda kwekusagadzikana kwezvinhu mudunhu iri, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin vakaudza vakuru vemauto emuAmerica kuti vatumire zvombo zvemuchadenga kudunhu reMiddle East uye kutumirawo ngarava dzehondo. Ngarava dzehondo dzakatotumirwa dzinoti USS Abraham Lincoln, USS Barclay uye USS Roosevelt. VaBlinken vanoti rwendo rwavo rwainge rwakananganawo nekuti vari muutapwa muGaza vasunungurwe uye kuti kurwisana kumbomira pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vanoti iko zvino yave nguva yekuti vanhu vose vatende kuti hondo yimbomira kwete kuda kupa zvikonzero zvekuti izvi zvisaitwe. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuMiddle East. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Chikwata cheDynamos chabudirira kuenda kumakwikwi eCAF Confederation Cup First Round mushure mekuita mangange 0-0 nechikwata cheZesco chekuZambia. Muchikamu chekutanga, Dynamos yakakunda Zesco 1-0 pamutambo wakatambirwa kuBotswana sezvo Zimbabwe isina nhandare dzekutambira nhabvu dzinokodzera pasi pemitemo yeFIFA. Dynamos yave kunotamba nechikwata chinenge chakunda pakati peOrapa United yekuBotswana necheForesters chekuSeychelles. Tochimbotarisawo zvabuda mune mimwe mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwawo munyika. ZPC Kariba 1, Arena Movers 0, Herentals 2, Green Fuels 1, Simba Bora 1, Bulawayo City 0. Tombotarisawo mutambo weBadminton. Chikoro cheBernard Muzeka College change chimirira Zimbabwe kumakwikwi eAll Africa Schools Badminton anga achitirwa kuSenegal chakwanisa kuwana menduru yeBronze. Aiwa hamawadiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tombotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mushanyi wekuCzech Republic anga akasungwa kumasvingo achinzi aida kukonzera kusagadzikana munyika adzingwa nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Dynamos yoenderera mberi mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA iNdebele.